Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi chipiri ndira 17 2017. Mutungamiri we MDCT vaMorgan Tsvangirai voparura urongwa wokupinda muvanhu kuti vanzwe pfungwa dzavo pamubatanidzwa wemapato. Gurukota rezvemaguta vaSevia Kasukuwere vanoti vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo dzakavhiringwa nemafashamo havasi kuzobatsirwa nehurumende. Vana chiremba vonyunyuta kuhurumende vachiti havasi kubatwa zvakanaka kumabasa kwavo. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuparara kwaita migwagwa. Studio 7 ichange zvakare ichitarisa urongwa hwekugadzwa kwemutungamiri mutsva wemuAmerica vaDonald Trump nemusi wechishanu. Muchirongwa chevechidiki The Connection na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa navaBarack Obama kune vechidiki vemuAfrica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.